Company Epicta Minerals yakatengwa rapera nekambani China Sino Mine Resource Group nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani Africa Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals inova kambani yechizvarwa chekugermany vawilfield past avo vaive nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBig Intel. Sino Mine inonzi yakaisawo mari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichivandudza mashandiro epakambani iyi uye kuvaka nzvimbo mbiri dzekuchenesa lithium kuitira kuti paburitswe matani esudomen mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru uye chirwa chepetalite matani mazana mana nemakumi masere ezviuru pagore. Mukuru wesangano reBigita Institute of Land Development vaMountain Jakati vanoti kambani iyi haisi kuvandudzawo nzvimbo dzavo nemari yairi kuwana mukuchera lithium pechirongwa checorporate social responsibility.
Senharaunda tinenge tine tarisiro kuti hasi munhu wese anokwanisa kubudirira oro kuwana basa muBigita Minerals. Saka vamwe vachona vanofanira kubenefitawo nedevelopment inoitwa munzvimbo. Asi hapana development yatiri kuona iri kuitwa kubudikidza nechi nemachina ari kumaina munzvimbo. Saka tine tichitarisirawo kuti vakavakawo migwagwa, vakavakawo zvikoro, vakaisawo mvura yakachena yekuti vanhu vamwe, vakaisawo mishonga muzvipatara.
Izvi zvatinirwawo nakanzura wa Telkom Bikita vaMark Mutengani vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi pakuvandudza budiriro mudunhu ravo.
Asi hapana kunyatsokuwirirana in terms of production yacho agenesi zvatiri kuwana nekubhenefita seBikita. Taikurudzira kuti ndeBikita Minerals yata look into corporate social responsibility nemweya wokureresa.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa zita rake anoti vashandi vepakambani iyi vanoshanda kwemaawa akawanda vasingabhadharwe zvinoenderana nebasa ravanoita uye vasina kuchengetedzwa kubva munjodzi dzinoitika pamabasa.
Vashandi veBigita Minerals kubva zvakaya varungu vedu ava zviri kushanda nguva yakareba ma8 hours to 12 hours pasina kana overtime yatiri kuwana, uyezve panyaya dzesefiti apa iyi vamwe vari kudhikirwa nemugodhi. Sefiti iri yatinayo haisi kuita. Tachitombokurudzirawo kuti vakuru vesheki vari pamaini vatione panyaya dzesefiti.
Kambani iyi yakambomiswa kushanda muna chikunguru kwemazuva manomwe ichidzigadzira zvinhu zvaiva nenjodzi kuvashandi. Mwedzi wapfuura mumwe mushandi vanoton Musendekwa vakafira pabasa mushure mekutsikirirwa nemushina unotakura matombo anenge ane lithium. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyovati vari kutambira zvitembo zvakawanda kubva kuvashandi vari kubara zvakaipa pamigodhi yemakambani ekuChina.
Saka maripoti yayo tinawo anotaura kuti vashandi vakawanda vanoshandira maChinese companies. Mainvestors aya haasi kutedzera murau, tingati macollective bargaining agreements aripo kumasectors kana kuti labor act iripo muZimbabwe.
Asi gurukota rezvemigodhi vasora zvemu vati havasati vatambira zviri pamutemo zvichemo kubva kumigodhi yakaita seBigita Minerals.
Tinoda kuti zvinge zvichiuya kuministry as a formal complaint so that my investigations anogona kuitwa. Hatigoni kudavira kuti tiri kuita zvakati tichaita zvakati kuzvinhu zvatisina munhu akauya nazvo achikomplaina kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Uye hatidi kungozvitora sekuti zvakanangana kana kuti necommunity imwe chete yekunzi pamwe zviri kuitwa nechinese community zviri kuitwa ne.
Mutauriri weBigita Minerals vakolinikisi vanoti kunze kwekuvandudza budiriro nekuchera zviborani, kugadzira migwagwa nezvikoro nemakliniki, kambani yavo yakapinza vanhu nemunharaunda vakawanda mabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Takwanisa kunge tichibatsira kunyaya yezvemvura. Toona kuti gore ra2023 takwanisa kunge tichichera mabhoho anokwana kuisa yo 36 muBigita, Masvingo North neGutu.
Kambani iyi inoti ine vashandi chiuru chimwe chete nemazana mana uye pavashandi ava mazana mapfumbamwe nemakumi maviri vanhu vemunharaunda dzakapoteredza Bigita. Vatiwo vane makambani avakapawo makondirakti emabasa ayo ane vashandi chiuru chimwe chete nemazana maviri. Pavashandi ava vanikidzi vati mazana masere nemakumi matanhatu evanhu ndevemunharaunda iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.